manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC
lingali tshona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 22 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro weSadic vaemasa nemunangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaemasa nemunangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. Vamunangagwa ava nouye zvakare sachigaro weSadic vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo reZANU PF uye waparura musangano wepagore weZANU PF. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau vamunangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu Frelimo uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. ZANU PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFlerimo. Wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vamunangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa-shandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inova sachigaro weSadic inofanira kutevedzera mitemo yeSadic isina divi rayakarerekera.
SADC inofanira kutevedzera zvinenge zviri muguidelines nekumaprotocols emuSADC. Kana nyika yatadza kuita process inofanira kuudzwa nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana taenda kune mama platform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vamunangagwa sasachigaro weSadic vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro nekuti vamunangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chirwiraingwe neFlerimo semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vamunangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga iri kuitika kuMozambique sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politiburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera, uye wakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika, sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare ripamusoro reHigh Court rarambidza makanzuro nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vanevhakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungisa Residence Trust kana Chitrust muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora, kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose ehurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Chitrust muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara mutongo wakabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Nekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa. Tine kunyangwe pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo, kunyangwe isu vagari tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungwisa municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagari kwekuti tanti sazoti nhasi tinomuka tiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru, mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvazvisina umira mushe kune vakwegura vedu, kune vanhu tataakutogara takabatira hana mumaoko. Saka ndozvinhu zvakaita kuti tiende kumatare edzimhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamaa muchida kuti zviitwa apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa, malocal authorities hakwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhara maregularization fees, vane mareceipts avakutobhadharawo kanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti adiresi dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Vanga vari vanomirira chitungwisa Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwisa kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Kune vechidiki wakawanda wemuZimbabwe vari kuyemura mafambisirwo esarudzo dzekunyika yeAmerica idzo dzichaona ruzhinji ruchinovhota musi wa5 mbudzi vachiti dai Zimbabwe yakwanisawo kutevedza zvavari kuona zvakanaka zviri kuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe yagara inozviitira sarudzo dzayo zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerica inofanira kuyemurwa ndiMakomborero Mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoi University of Technology.
Tandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taitisi akwanisa kuadvertise awatsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti mumwe ane maonero ake anovhiwawo aikuti anopusha ari more than the other, ndoona kunge zvinenge zviri fair as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike, mugari wemuHarare, anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerica.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze, vane kodzerowo yekukwanisa kunge vachivhota. Tikaona kuAmerica tiri kuona diaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerica zvichikwanisawo kuvhota, so tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musarudzo dzedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe. America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Ivo ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzema elections. Isusu nzira dzedu dzema elections, we are proud of that.
Mwedzi unouya wambudzi nemusi wa5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvava pachena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yaDonald Trump yavo pavakanga vachida kupfurwa nefuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vesecret service vakafanana neCIO yekunoku vachivateka-teka vachivabvisa vachivatakura. Panguva dikidiki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ha ndinotenda vesecret service vandibatsira. Zvinova zvinhu zvatinotarisirawo kuti mapurisa kana neCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reProject Vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobuditsa pachena utongi hwegutsa ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for mapolitical parties avo, ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana. Uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematiwi ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zveAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvionera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina humbo wakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakarimirana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America. VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remu Uganda rabata nengo 18 dzebato rinopikisa National Unity Platform nemhosva yekuwane zvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nengo idzi dzanga dzava nemakore mana dziri mutirongo. Gurukota runona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAnton Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemuLebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata mumaoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri, vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari, zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabva tasevesa section iyoyo chiva taibatanidza nefinance number 1 ya2018 yakaamenda bank use. Vandityora kodzero dzevanhu nokuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kufarudza zvavanoda, inonzi right to choose. Saka kana munhu aenda kushopa akungonzi sevesa cash check, vanotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidza nekubhadhariswa fines kana kuvaendesa kumakosi kumatarezi mhosva kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi kumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinistry of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema chemawo kuti unongoerekana mari yaiyesurwa muaccount ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu anotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba. Vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangoti nanga chete nevamabhizimusi ndizvo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva muma bizimisi mumava kushanda na wanu wanengu wajitengesera paje pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwe kuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mweya mutamba sere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei vemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarerutsira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuwo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti vaTim Walz veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party vari kumhanyamhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe-dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera ivo mavhotsi achiri kudzokoko vanenge vachinzi maundecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi maswing states. Maswing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumadhemocrats kana kumarepublican havana pavo, and ikoko ndokunonzi ndo kunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndo kwavari kutambira ikoko nekuti ndo kwavari kuziva kuti ndo kune mavhotes ndo kuchavapinza muwhite house.
Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuva mai Harris, tanzwawo kuti vane maindavhu akasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi kunyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview paTV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavhotes kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemocrat kukampeina.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mates, taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko. Matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game rava kutamba rari kuda kuona kuti kuSenate ukoko nekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndomaonera angu andinoona kuti vamukoma Vance vari muOhio imomo yanyaya yemamwe maSenate nemaHouses. Asi kwaenda mukoma wa Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020. Vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musimbo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7, ba Studio 7 apo, murisei mwese ba Studio 7. Yaa, Frelimu yaka rohwa, seru nekusei. Hapana ne province yaka mbou ina Frelimu. Kati, wakuto tambe ya kito biridzira, yeye. Kubiridzira, ndia kato tambiwa. Hapana Frelimu yaka rohwa, seru nekusei.
Mamsora nangwa majunga kandimire na mwese wa Shamarara. Ndimi wenyu Adam Vitauro, ndiri muno muQueenstown, mulocation inoitwa Linge. Ndokutaura pamusoro pachairman weSADC. Ava baba vakauya kubusiness, vaya kuzoparadza nyika dzakawanda zvosanganisira naMozambique nedzimwe nyika dzakatikomboredza kuti vaite hunhu hwavainawo. Kana tichiti kana tichiti baba vafanira kuti vanoita hunhu hwekurova vana nemudzimai, ndozvakafanana nababa watinawo purezidendi vedu. Hunhu hauna kunaka. Munyika medu muri kuruta madiamond, makromu, matombo zvese kuita hutsi nyebedzo kuti munhu harapwe mahara muchipatira motenga mushonga mubenyu madiamond makanyarara vanhu vachiona mushonga izvo zvemahara. Pamusoro pazvo munotovabhadharisa futi.
Mazora zvestudio 7 ine kuona kwangu ndoona sokuti maamerican ngavarege kubata vanhu sokuti vanhu havana kudzidza. Hapana munhu asina kudzidza. Ngavarege kuti kwanzi muzimbabwe hamuna masanction vachinyengegwa nemaregime change. Mazanction ndo arimo ende anorwadza vanhu maordinary people zvavo. Ko ivo kana vachiona kuti masanction acho hazi masanction, ko ngava mabvise. Vai vasingatemeri nyika dzakaita sana South Africa, vanhu vanogara vachiurawa, nana Botswana vanhu vanogara vachisungwa, vanhu vachihwimwi.
Vana John mushaya vanhu ava kuna naAmerica kwamunoenda mungangoendawo zvenyu, but vanhu vanenge vachidikwa ikoko havasi vanhu vakadai nana John mushaya vanhu vanenge vachidikwa kuna naAmerica. Hapana chinodzidzwa neZimbabwe zvekuti vana John mushaya vanhu vangatoti taenda kuAmerica pane zvatingandodzidzawo, because muno muAfrica macho katasa vana South Africa vanongoshandisa rand havanambochinja, vana Mozambique vanongoshandisa iwayo manhikirawo iwayo mametcash, vana Malawi ava vanongwa makwacha havanambochinja, vana Nigeria inongova iyo manaira havanambochinja, vana Botswana anongova mapula havanambochinja. Asi medu muZimbabwe kubva mumadhola ataishandisa tikapinda marati GS, tikapinda mabhondi, tikapinda iko zvino zvemumazigi hameno dzimwe dzechingogadzirwa. Saka mienda kunoita nezvei nyika yana kana mari kuti unodikwa vanhu vanenyika dzine mari, sedu nyika ina mari kwemienda ndodi.
Nhasi uno regai ndimbotaurawo ndichiti munyika medu mukaomu hamuchina inonzi police service netarapia yaimbotibatsira kusunga vanhu vanoita zvamudhorobhari, vanoba, vanoita mamedha cases, hakuchina. Mapurisa edu ava mapolitician. Izvozvi muri kuona kuti maamudhorobhari cases tiri kunzwa ma4 million ari kubiwa, asi kudai vanga vari vanhu vari kuita zvepolitics vaidai vakasungwa kudhara, vanhu ivavo. But izvozvi vari kutadza kusunga vanhu vari kuita mamudhorobharisi. Mapurisa akukonsentrata nepolitics, vakanzwa kuti paungana vanhu vecc vaita musangano wavo vakumhanya kunosunga kumamudhorobharisi anenge achinoba. Saka nyika chai chaiyoka yakuda kuitwa inonzi reshuffle, maministries ayo ashata ese.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki chethe Connection for Life Talk, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro veSADC vaEmmerson Mnangagwa vanokorokotedza bato reFrelimo rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati,